zvataka kurukura imomo yekutanga inga iri nyaya yekuti leadership understand nyaya yeBVR takawirirana seManikaland province kuti ngatiende iku special congress muna December. Zvikonzero zviri zvekuti chekutanga tuda kuita reaffirm candidate yava Mugabe kuti ndo vachamirira ZANU PF come 2018 harmonized election. Izvakakonzerwa nekuti ever since 2014 congress yatavhotera Mugabe zvine mutsindo bhora rapinda mugeti, president havana kuwana nguva yekuzorora. Ndo pakatanga kutsoropodzwa kwava Mugabe navana tsenengamu zvikadzingisa vari 7 anga ari machairpersons emaprovince eyouth league. Tikabvapo pakatanga kuita nyaya dzana mutsvangwa, vana matema danda, vana mahiya vakadzingwa zvakare mupati, vana energy mutodi zvichienda zvakadaro. Pakubuda munyaya yekuti vamugabe ngavasiye chigaro vasiye vice president Emerson Mnangagwa. Instead yekuti president vafokase nenyaya dzeservices dziri nedzimwe, kune vanga vari kuti our time to take over. Tichienda ipopo zvakadzingisa vanhu vakawanda in the party. Asi chakatishamisa ndechekuti vese vakadzingwa vakamboenda kuparty yakazobuda vice president vaine Magi. Vari ipopo vaine vese vanhu vanga vakadzingwa muparty nenyaya yekutuka baba namai Mugabe. Zvochitipa pfungwa dzekufunga kuti pamwe vanhu ava chaivasimbisa paye kuti vaitumwa nemuteedzero wavha Mugabe vamunangagwa. Saka all this discord yaamuparty ndo yatisusu tichikumbira kuti president vatibvumidzewo tiite congress tinyatsotarisisa nevamwe vatungamiri vatinavo vanoti tinavo Mugabe masikati manheru achironga kuvatopula.
Tiri kunzwawo kuti pane mamwe maslogans amaa musiri kufara nawo ndeapa?
Yes, takaita resolution yekuti isu nyaya yepoison ngaitwe criminalize. From now onwards achataura slogan iyoyo ngaatitsanangurire kuti akapoisonwa ndiani uye naani, oti paumbowo hwacho.